Michael McGee, summer young, that sounds like E. Go like that easy. Ah. Ooh, Jah bless, no man can curse. No weapon from that guest, me shall prosper. Mwari wangu, mami poku never matumira. Mami poku never matumira. Back to sender, dinote back to sender. Kwa safando kwa sichaenda. Mami poku never matumira. Mami poku never matumira. Ishe nyadenga, ndimi hiorangu ndimi tifenda. Kunzwa, kwa kasi ya nano kunzwi sisa. Kashinji fungwa zangu ziri kupiringishana. Shisha misire kupota miviri mikana. Chinongo ramba tichidana. Shisha endwa tichatirudo wachitifuira. Mutimere ngosi ndi momo votuina. Kubasa nekereke ndiko kwa tofumira. Asimono munu minyama ano shuira. Tine murize kujengeta pano. Kuzoti utano soto wanza mushando. Pavano uya vakabata makano. Vazo say big city mova vara mukano. Upenyo iviri, upenyo idunlop. Shava kasunga nezuru panasi we unlock. Vane nemanda na Judas Iscariot. Vaga dengesa Jesu awari wangu. Mami poku never matumira. Mami poku never matumira. Back to sender, dinote back to sender. Kwa shafando kwa shichaenda. Mami poku never matumira. Mami poku neva matumira. Ishe nyadenga. Ndimi hiyo rangu ndimi tifenda. Ndimi hiyo rangu ndimi tifenda.